Ramadan mwezi wechipumbamwe pakarenda rema Muslim uye pamwezi uyu vatenderi vechiIslam vanotsanya kunamata zvakasimba kuregerera pamwe nekutarisira kuwana makomborero kubva kumusiki. Mutungamiri weSupreme Council, mutungamiri weIslamic Supreme Council of Zimbabwe Sheikh Ismail Duam vaudza Studio 7 kuti vakakwanisa kuita mabasa akawanda ekubatsira vanotambura pamwedzi wemutsanyo weRamadan nekuti vaive nesimba rakawanda.
Saka ufanye kuti mwedzi uno ndiwo watinonzi isusu naMwari tiwanze mabasa akanaka, on which we achieved those mabasa akawanaka acho takatoawanza through my invitation ana UNICEF ana World Health Organization, Ministry of Health, including our own Islamic programs where we went around to the people, tichitama outreach, tichibatsira vanhu, tinotumatuto takawana, tikabatsira vanhu kufeed a few locations, zvinhu zvakaoma kudai.
Mumwe mutendi Sheikh Majid Adini vanotsanangura kuti vakave nenguva yakanaka chose uye vanotarisira kuregererwa nemusiki.
Munhu uyo achapinda mumwedzi weRamadhan aine moyo wekuti ndinge ndichiregererwa, zvinoreva kuti munhu iyeye acharegererwa mukupera kweRamadhani, zvichireva izvo kuti tichabuda isusu muRamadhani tiri vanhu vakagezwa semunhu azvarwa kubva muna amai vake, semwana azvarwa kubva muna amai vake anenge asina chitema.
Vanoendera mberi vachiti mwedzi uyu wakakosha nekuti ndiwo mwedzi wakadzika mabhuku evatumwa Abraham, David nevamwe.
Mushure mebhuku raAbraham kwakauya zvekare bhuku raMozisi, rakadzika zvekare mumwedzi upi uno weRamadhan. Tobva zvekare muna Mozisi tichienda kubhuku raDavhidhi, Dhaudhi, isinomuti Dhaudhi pachiArabhu, rakadzika zvekare mwedzi uno. Then toenda kubhuku mutumwa Jesu Kristu, rakadzika zvekare mwedzi uno weRamadhan. Kwakuzouya bhuku reAlQuran rekupedzisira, rakadzika zvekare mwedzi unouyu weRamadhan.
Mumwe mutendi Sheikh Malik Paul Mutumbi vanoti havana kuomerwa nekutsanya nekuti murayiro wemusiki.
Tsanya hakuna kutangira patiri, kune vamwe vakatomboita sei vakatombotsanya kumasure kwedu, zvichireva kuti Mwari vari kutipa mashoko esimbiso kuti pane vamwe vakatombotsanya imi musati matanya, zvichireva kuti iwo ukanzwa mashoko iwavo unonyereruka kuti kune vamwe vakatanya. Saka pavakatsanya vanhu ava zviri kureva kuti havana kupa nenzara ari. Saka pavakatsanya kwokupedzisira kwacho Mwari akavapa chii?
Vanoti kunyange hazvo ivo vasina kukwanisa kubatsira vanhu nezvinhu kana mari, vakakwanisa kupa vanhu mashoko eruponeso. Sheikh Ismail Duwa vanoti zvimwe zvavakaita panguva iyi kurwisana netsika yekunwa nekushandisa zvinodhaka, izvo zvakazocherechedzwa nehurumende nekupinza sangano ravo mukomiti yayo yekurwisana nedambudziko iri.
Ikomandi kubva kuna Mwari yokuti madrugs completely muQuran akunzi kwete, anotonzi pachiArabhu anoti amali shaitwan mabasa asatan, because anokonza kuti munhu kana aita drugs ane destruction anoita zvitema zvakati wandei. Saka netichiona kuti am point we into the committee, we are happy about that we are going to work towards tichiti tikuita opening juti redu rekunamata, same time tichiitira nyika yedu.
Mwedzi weRamadhan gore rino wakatanga musi wa22 kurume uye uchapera musi wa21 kubvumbi. Bishop wesvondo yeLife and Liberty muZimbabwe zvakare vari mutungamiri weAfrica Chaplains Association vanowa pashapa vaudza Studio 7 kuti Ramadhan mwedzi wakakosha kuvatenderi vechiIslam panyaya dzemweya neutano.
Pakutsanya kwavo vanenge vaine pfungwa futi yekuzvirereka, kuzvininipisa chose, kuzvipira kuchinamato chavo, kupa zvipo kuvarombo, uye ivo vanodavira kuti mukunamata vanenge vachizvirovedza miiri yavo kuzodzinga zvirwere zvakafanana nediabetes. Izvo zvavanoti zvinobatsirika futi nepamutsanyo.
Vaenderera mberi vachiti chitendero chechiIslam chitendero chakanaka chose, kunyange hazvo paine vanopfurukidza mwero vari mumasangano akaita seIslamic State, Al-Qaeda, Taliban neBoko Haram vanosvibisa chitendero ichi.
Vese ivavo vashoma vanodavira kuti chimuslim chinoitwa nehondo vashoma shoma asi ruzhinji zhinji rwemamuslim vanongoteera chitendero chavo zvine rugare nekugarisana nevamwe vese nekupa zvipo ndochikonzero muchiona mukapinda mumastoro mazhinji evamuslim vanenge vaine kakasha kavo kavanoisa dzimari kuti
muZimbabwe mune vanhu miriyoni mazana maviri vechitendero cheIslam pasi rose vachidarika bhiriyoni nezviuru mazana matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.